Ichokwadi, mukoma jonga vasikala vakabuda munyika nedonzvo rekuti vange vachiongororwa utano hwavo. Saka mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti vasikala havasi munyika pari zvino vari mubishi kuti vange vachiongororwa utano hwavo kuti hwakamira sei kubva pavakabuda muusungwa.
Mungatudza kuti chii chavari kurapwa chavari kunetsekana nacho?
VaJob Scholar munhu akagara mutirongo kwemazuva ane chitsama. Naizvozvo zvinhu zvakakosha kuti vange vachiongororwa utano hwavo nekuda kwekuti majeri emuZimbabwe haana kukodzera kuti anga achigarwa nevanhu. Saka vaJob Scholar vakandoongororwa kuti utano hwavo hwakamira sei. Tichizivawo zvakare kuti munhu akamborwara panguva iyo akanga ari muusungwa vakachaya vachiita manyoka ane ropa. Saka zvakakosha kuti vange vachiongororwa nenyanzvi munyaya dzezveutano kuti utano hwavo hwakamira sei. Denda rakambovarwarisa panguva iyo vakanga vari muusungwa rakapera here? Kana risina kupera, vana chiremba vanoziva basa ravo, vanoziva zvekuita. Saka ndo mamiriro zvakaita izvezvi. Tinonzwa kubva kuna vana chiremba kuti utano hwavo hwakamira sei, chirwere chipi chingangova chiri mavari. Kana pasina, tinotenda Mwari.
Vanotarisirwa kudzoka munyika riini?
VaJob Scholar vanotarisirwa kuti vange vachidzoka mushure mekunge vapedza donzvo kana kuti chinangwa chavakafambira kuenda kunze kwenyika chinova chekuongororwa utano hwavo.
Iko kubuda munyika kwava Scholar uku hakukanganisiwo here kufamba kwesangano ravanga vachangobva kuumba reNational Democratic Working Group?
Izvi hazvinei navaJob Scholar. Urongwa uhu hunoenderera mberi zvisinei nekuti vaJob Scholar varipo here kana kuti havapo, nekuti masimba ese ari kuvanhu.